Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 12 Gunyana 2023. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezviro vakazivisa makurukota ehurumende yavo matsva.
Tiri kuona kuti vari kuda ivo kuti Zimbabwe ichitorwa sekuti yava family business, kuita sekuti rava business rekwana Mnangagwa.
Vanhu vazhinji vari kushora makurukota akasarudzwa navamunangagwa vachiti vazhinji vavo vakatadza basa kare.
Vamunangagwa vano muono wemberi, vakutodzidzisa vamwe vechidiki basa kuitira makore anotevera. Isu tinoremekedza basa iri nekuti takatarisa kabineti. Hakuna kabineti yakanaka kupfuura iyoyi. Hakuna kabineti chagona basa kupfuura iyoyi.
Asi bato riri kutonga reZANU-PF rinoti veruzhinji vanofanirwa kutenda vamunangagwa nekuti vakasarudza makurukota anoziva basa.
Zviri kuita sekuti nyaya yekupinda kwavana muwanano iri kuwedzera kunze kwekuti zvidzikire. Saka pane zvakawanda zvinoda kuti zviitwe kuti tipedze dambudziko rekupinda kwevana muwanano, nekuti kutyora kodzero dzevana.
Sangano reJustice for Children rinoti panofanirwa kuitwa zvinhu zvizhinji kumisa nekudzikisa uwandu hwevanasikana vari kuwanikwa vari vadiki. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezviro vakaita musangano nevatori venhau kuState House muHarare vachizivisa makurukota ehurumende yavo itsva akadomwa. Vachitaura nevatori venhau vaMnangagwa vakati vose vakasarudzwa kusanganisira vadzoswa pazvigaro zvavo vakaratidza kuti vanogona kuita basa ravo nomazvo. Pasimondofu anotipa nyaya iyi.
Vachitaura nevatori venhau vaMnangagwa vati vose vakasarudzwa kusanganisira vadzoswa pazvigaro zvavo vakaratidza kuti vanogona kuita basa ravo nomazvo.
So it is me very satisfied whether the minister is doing well or not. The fact that I have...
Kana makurukota ehurumende achisarudzwa, vanoshanda vari pasi peanovasarudza. Nekudaro, kana ndakavasarudza uye kuvadzorera pazvigaro zvavo, zvinoreva kuti ndinenge ndakagutsikana nemashandiro avo.
Vadzoswa pamabasa avo akakosha muhurumende vanosanganisira gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Nuve, gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika amai Opa Muchinguri Kashiri, gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika vaFrederick Shava, gurukota rezvedzidzo yepamusoro muzvinafundo Amon Murira, gurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi uye gurukota rezvemukati menyika vaKazembe Kazembe. Mozvare Kesti Coventry vachiri gurukota rezvemitambo. Gurukota rezvekurima vaAnxious Masuka vadzoswa zvekare kubazi iri. VaWinston Chitando vange vari gurukota rezvezvicherwa vave gurukota rezvematunhu, uye vasiya basa iri vaJulai Moyo vaitwa gurukota rezvevashanti. Vazhe Musoda vange vari gurukota remhando dzemoto ndivo vave gurukota rezvezvicherwa. Amai Monica Mutsvangwa vange vari gurukota rezvekubudiswa kwemashoko vaitwa gurukota rezvemadzimai. VaJenfan Muswere ndivo vave gurukota rezvekufambiswa kwemashoko. VaChris Mutsvangwa vaitwa gurukota rezvevakarwa hondo. Makurukota asina kudzoswa anosanganisira amai Sekai Nzenza vange vari gurukota rezvemaindustry, uye vapo mavima vaitwa chipanga mazano muofisi ya mutungamiru wenyika.
Simutauri Roberto Gururino Pikisa, Resilience Coalition for Change, vapromisi mkwananzi vati ya zina zwa zinoreva kutiva Mnangagwa, vano saruza makurukota eurumente, ivo vanenyaya za vano fanirwa kugazirisa.
Izituruku shushoropo za zikuru, vamnangagwa wafarunge wachita kabinet, ndawa iwo pachezo wa wana ukazo, shiripamtemo. Baturi nyaya umsoro wenyaya kusadaki warikukurukurwa kuti poitwa sei kuti Zimbabwe igadzirizwe igadzikane.
Nyanzvi munyadze zveupfumi Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti varikushushikana nekukura kwedare iri.
Dare remakurukota rasarudzwa iri harina kunyanya kuchinja panera riripo tangoona ma new faces mashoma. Uyewo zvakaita kuona mutungarume nyika chi East Wedzera number yemakurukota from I think about 22 kusvika pa about 26 because zvine ma implications in terms of public spending.
Nyanzvi inongorora nezvematongero enyika vachitungamira bato rinopikisa Democratic Party Dr. Urayai Zembe vashora kusarudzwa kwava David Mnangagwa navatonga emunangagwa vachiti zvinoshamisa chose.
Achiregai tongo tenda maruva tarwe chakata. Ndawa ya kuti wano muZimbabwe wasati wagadzikana mufungwa nokuti sarudzwa dzina kufamba zvakanaka saka ndozvichiri mufungwa mavanhu. Tangoonawo mazita maviri kwaMnangagwa. Zvinotaura kuti anenge adova matatuzve.
VaMnangagwa vadomawo hama dzavo mbiri vaDavid kuda kwashe Mnangagwa navatonga eMnangagwa. VaMnangagwa vasarudza makurukota aya kuti avabatsire kwemakore mashanu anotevera. Kusichitelera kukunda kwa wakaita musarudzo mwezi wapera. Asi vanopikisa avasi kutambira sarudzo idzi zakanzi nevaongorori vakawanda hadzina kufambiswa zvakanaka. Ndakamira Studio 7 Marare ndini Pasmo Ndlovu.
Zvichitevera kuziviswa kwevanhu vakasarudzwa kuti vave makurukota ehurumende itsva yavamunangagwa, vazhinji vari kushora vanhu vakasarudzwa ava vachiti vamunangagwa vakadzora muhurumende vanhu vakatadza basa iri kwemakore mashanu apfuura. Vamwe vevo vanoshora vamunangagwa mukupinza mudare remakurukota mwana wavo neimwe zvehama yavo vachiti izvi hazviratidzi kuti mutongi wakanaka. Tabata nyanzvi mune zveupfumi amai Chenai Mutambasere avo vanoti havaoni nyika ichisimuka kubva mudambudziko rezveupfumi mairi kutambudzika iri.
Tandaona chatingati kuda chakanaka pamusoro pekabhineti yasarudzwa navamunangagwa yangotiratidza zviri mukati memoyo mavo. Tinonzwa kuti kana tichitaura kushoko ramwari zvinotaurwa izvekunzi from the abundance of the heart the mouth speaks. Taona kuti vamunangagwa semunhu ari kutungamirira Zimbabwe chii chiri mukatikati memoyo wavo. Chekutanga tiri kuona kuti vari kuda ivo kuti Zimbabwe ichitorwa sekuti yava family business kuita sekuti rava business rekwana Mnangagwa.
Chinokonzera maonero enyu awa chii amai Mutambasere?
Hakuna pasi rese kwaunosangana nesituation yekuti mukuru wenyika anotora mwana wake kumuisa sadeputy minister of finance kana tingatoti sa minister of finance, nekuti zvatakadzidza kubva mumakore mashanu apfuura ndezvekuti minister wedu of finance Professor Mthuli kana vachinge vari pachinzvimbo ichocho havasi kutora matano anoratidza kuti pasvika munhu anoziva nezve upfumi hwenyika, asi kuti pasvika munhu anoziva kuti which way is their bread buttered, ndiani wavanofanira kufadza muno munyika, of which munyika yedu yeZimbabwe vanenge vakangomirira zvinodiwa bedzi naivo vamunangagwa. Izvi zvinova zvinhu zvazochibudiswa zvino pachena munyika yedu kuti ndizvo zvavakamirira vamunangagwa. Vakamirira kuti ivo nemhuri yavo vave voga vanobudirira, vave voga vanokwanisa kushandisa maresources emuZimbabwe.
Saka zvetwa sei amai mutambasere munoti kune avo vari kukunzwai
izvi zvinhu tinokurudzira ruzhinji rweZimbabwe kuti vachazvisava zvinhu zvavanogamuchira nekuti chokwadi hapana kwatiri kuenda kana tichinge tazvitendera izvozvo kuti mwana wapresidendi ndiye zvakare otungamirira obata bato rinoita nezveupfumi hwenyika kunyanya-nyanya tichiziva zvakange zvichiitika panyaya dzegold mafia takabva taona zvakare kuti vari kuda kuti varambe vachiba iko zvino vakuda kunatsoba zviri pajekerere so izvi zvinova zvinhu zvinogumbura chaizvo
mai mutambasere hamubvumi here kuti dare remakurukota awa ringakwanisa kupindudza zvinhu munyika
tiri kuona kuti pane zvatanga tiri the last 5 years hapana chatagadzirisiwa panyaya yekabhineti vangoita dzokororo iyoyo zvimwezvo zvatakaona the last 5 years so hapana zvimwe zvitsva hapana zvimwe zvinhu zvatingaona zvingagonekana kana kuti zvichachinja kuti nyika yedu iende mberi overall ndingati ndagumbuka chaizvo nekabhineti yataratidzwa iyi navamunangagwa ndinoziva zvangu kuti kuda munhu anenge achinziye pamwe ari kuedza kuita pick the best from a bad bunch asi pabhanchi racho ravatiisira kuti vange vachiva ivo vanotarisira kuti nyika ichaenda mberi unfortunately semaonera angu handisi kuona sekuti pane chinhu chichabudirira hapana chinobuda chakanaka chichabva mukabhineti ichi
nyanzvi munyaya dzezveupfumi amai chenai mwoyo mutambasere vari parunhare kubritain nestudio 7 asi bato rezanupf rinorombidza vanhu vose vakasarudzwa kuva makurukota ehurumende vakafanobata chigaro chomutauriri wezanupf vafarai marapira vanoti nyika yose inofanirwa kutenda vamunangagwa pamusoro pevanhu vavakasarudza vachiti muzere rechidzimai nevechiduku
kabhineti yanga iripo yavamunangagwa yakagona basa yakagona kutungamirwa nekuteerera zvido zvomutungamiro wenyika kusvika tapedza vange unit 7 and 8 kusvika mahighway migwagwa yangova mikaka ndiyo kabhineti yakasiya yapedza madhamu mamwe achiinzira iyi kabhineti yakusvika ichisumudza basa iroro ichienda naro mberi
asi vamarapira vanhu vari kuti vazhinji vevanhu ava vakapiwa mikana uyu vakatadza kuita basa iri
vanhu vanotsvaka chakaipa nepasina isu tinotoda kuti mutibetsere kutenda vamunangagwa nekuti pakabhineti iyi kumaprovincial minister 5 madzimai 5 varume 50% 50% kumaminista ezvimwe zvigaro varume i29 madzimai i12 iyi kabhineti ine 30% plus representation yemadzimai uyezve kabhineti iyi yakazara vana vadoko kuratidza kuti isu sezanupf tiri kugadzira ranhasi neramangwana vamunangagwa vano muono wemberi vakutodzidzisa vamwe vechidiki basa kuitira makore anotevera isu tinoremekedza basa iri nekuti takatarisa kabhineti hakuna kabhineti yakanaka kupfuura iyoyi hakuna kabhineti ichagona basa kupfuura iyoyi uyezve hakuna kabhineti ichagona kuteerera zvinodiwa namunangagwa kupfuura iyoyi isu kuzanupf tine mufaro tine kuremekedza hukuru nenjere dzamunangagwa dzatirukira kabhineti inodadisa
ko nyaya yekudoma hama dzavo mudare remakurukota vamwe vari kuti izvi hazvifaniri kuitwa
zvekuti kunonzi mapindiro ehama dzomunhu mukatarisa kabhineti yose kubva kumusoro kusvika kuzasi hakuna munhu ari mukabhineti asina hama kabhineti inopinzwa nekukodzera nekugona basa chokutanga unenge uri mp vose vapinda mamp chechipiri unenge une maqualification wakakodzera vanokodzera ngatisatarisei zvunhu zvenhando semhuri yezimbabwe nokuda kwekuti tine vamwe pakati pedu vasingagoni kuyemura chakanaka vasingagoni kuti onaiwo changu ichi vanongoda kukanda madhaka kune basa ravamwe
avo vanga vari vakafanira kubata chigaro chemutauriri wezanupf vafarai marapira vari parunhare kuHarare nestudio 7 sangano rejustice for children riri kukurudzira hurumende kuti ipindire munyaya yeuwandu hwevanasikana vechiduku vari kuita nhumbu kuwanikwa kana kupinda muwanano izvi zvinotevera ongororo yakaitwa nebazi rehurumende rinoona nezveutano nevana rakabatana nemasangano eunicef neunesco Ongororo iyi inoti urombo kushayikwa kwemabasa vabereki vanoenda kunotsvaka mabasa kune dzimwe nyika ndezvimwe zviri kukonzera dambudziko iri. Vanoona nezvemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vanoti zvizhinji zvinogona kuitwa nehurumende zvinogona kudzidzisa uwandu hwevana vari kupinda muwanano. Vachiti ibasa rinoda kuti nyika ishande pamwe chete kuchengetedza kodzero dzevana.
Muzimbabwe tichiri nedambudziko rekuwanikwa kana kuti kupinda kwevana muwanano. Uye chinhu chinokashamadza chaizvo, takatarisana nekuti bumbiro remutemo rinotaura kuti munhu anopinda muwanano, munhu anofanira kunge asvitsa makore 17 kana kuti 18 ekuberekwa. Saka kana tiri kuti vana vari kupinda muwanano, zvinokashamadza zvakadai, zvinhu zvinotyisa uye zvinhu zvinotipa pfungwa yekuti pane zvakawanda zvatoda kuita kuti tipedze dambudziko rekupinda kwevana muwanano. So zviri kuita sekuti nyaya yekupinda kwevana muwanano iri kuwedzera kunze kwekuti zvidzikire. Saka pane zvakawanda zvinoda kuti zviitwe kuti tipedze dambudziko rekupinda kwevana muwanano nekuti kutyora kodzero dzevana.
Pane zvakabuda mutsvakiridzo iyi here zvanga zvisingazikanwi nesangano renyu reJustice for Children?
Zvikonzero zvakabuda mutsvakurudzo yakaitwa nebazi rinoona nezvekurerwa kwakanaka kwevana yatinoti Ministry of Health yakabatana neUNICEF neUNESCO. Zvikonzero zvagara zviripo, hapana chakawedzerwa, hapana chakatapudzwa. Zvikonzero izvi zviripo, zvikonzero zvatava kuziva kuti ndo kunyanyanyanya zviri kukonzeresa kupinda kwevana muwanano.
Hurumende ingaitei mukupedza dambudziko iri?
Pari kudiwa kuti patsvagwe zvinhu zvingaitwa kuti matambudziko aya asaramba achibata vana. Nekuti mukatarisa pazvikonzero zvabuda, kunyanyanyanya tiri kutarisa zvikonzero zvine chekuita nenyika, totarisa zvikonzero zvine chekuita nemwana wacho, totarisa futi zvakare chikonzero chine chekuita nemubereki kana kuti nenharaunda yaanogara. Saka zvikonzero izvo zvagara zviriko ende zvinoda kuti titarise kuti tinogona kuzvipedza sei matambudziko aya.
VaMhlanga, zvizhinji zvinogona kuitwa apa mukupedza dambudziko rekuroorwa kwevana ndezvipi?
Kuti dambudziko rekuwanikwa kwevana ripere kana kuti riderezwe, pane zvakawanda zvinogona kuitwa. Ende haisi nyaya yehurumende chete kuti hurumende ndo inogona kupedza, asi tikutarisawo kuti sekubudawo kwaita zvikonzero kuti hurumende ine payiwo painofanira kubata, vabereki vane pavo pavanofanira kubata, and then ivo vana vacho vane pavo pavanofanira kubata. Saka zvinhu zvinofanira kuitwa apa chekutanga ndechekuti vana kana takatarisana kunyanyanya nehurumende ngaivandudze dzidzo dzevana kuitira kuti pasave nevana vanotadza kuenda kuchikoro kubudikidza nekushaya mari kwevabereki. Kana izvozvo zvikaitika, nokuti ndo chimwe chikonzero chikuru chakanyanya chekuti vana vanozopedzesera vagara kudzimba, vagara kudzimba vozoenda vopinda muwanano nekuti anenge asina chimwe chinhu chaanenge achiita. Saka tikavandudza nyaya yedzidzo dzevana kuti vakwanise kudzidza kunyange mari kune vanenge vane matambudziko ekunetswa nemari dzekubhadhara mafizi, izvozvo zvinogona kutapudza nyaya yekupinda kwevana muwanano.
Ko VaMhlanga, sangano reJustice for Children rine mashokowo here kuvabereki vanogona kuva vakatarisana nedambudziko iri?
Vabereki ngati vandudzei atinoti maparenting skills, kuchengetwa kwevana vedu kuti tinovachengeta sei, zvii zvatinofanira kuita tichingowawo nenguva yekutaura nevana vedu tichinzwa matambudziko avo uye zvavanoda. Ivo vana vacho tinoti vana ivai vana vari responsible, kana kuti vana vanoziva zvavanoda nezvavanoita kuitira kuti kana ukadzidza ukaenda kuchikoro une mikana yakawanda yekuwanawo mabasa, une mukanawo yekuderedza kunyange atinoti magender based violence anoitika kana uchizenge wapinda muwanano nekuti unenge uchikwanisa kuzvimiririra. Saka zvakawanda zvinokwanisa kuitwa nevanhu vakasiyana siyana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reJustice for Children vaJohn Mhlanga vari parunare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti usawira weZimbabwe neZambia huri kuramba huchipa zvichitevera kuratidzira kwakaitwa vanhu muZambia vachishora ZANU-PF vachipomera bato iri zvikuru vaPatrick Chinamasa mukuedza kukonzera kusagadzikana muZambia. Munyuzde makare zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zviri kuronga kuratidzira kunogona kukonzera kumbovharwa kweboda reBide Bridge. Kuratidzira uku kunonzi ndekwekuratidza kunyunyuta pamusoro pesarudzo dzichangoitwa muZimbabwe. Sangano rinorwira kodzero dzemadzimai reWomen's Academy for Leadership and Political Excellence rinoshora zvikuru kuti vamunangagwa vakadzora muhurumende vaKembo Muhadi avo vakambobudiswa muhurumende zvichitevera kupomerwa mhosva dzeupombwe nevakadzi vevanhu vaishanda pasi pavo. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Dai Sadik yakurumidza kuita mutongi dzawa panyaya yedu yeZimbabwe yekubirwa kwatakaitwa mavotes. Kodzero dzevanhu dzakabiwa musi wa 23 August. Saka Dai Sadik yakurumidza kutibatsira, anofanira kugara apo agare aite basa. Kwete mbavha idzi dzakutotorana nevanhu vemumba kuti vanhu vese vanofanira kuitwa makurukota nenyaya yekuda kuti vapana nemari dzenyika. Awa baba waikungurusa mari dzaingokunguruka dzichishaya mweya. Nhasi uno vari kudzoka futi apa, vari kudzokera ripi racho remabhondi notes. Zvimwe zvinhu vanonofanira kucheruka. Nyika iyi haisi yabambo yenyu, bande yedu tese.
Tine urombo nedare raamunangagwa, vanongoti vakahwina vasina kuhwina. Vapedza izvozvo vanotora vana vavo vachigadza muzvigaro. Hatina kwatiri kuenda senyika. Inhamo yegai, inhamo yegai.
Ini minista rangu ndinoitwawo Rewai Mukombwe. Ndiri kutsvagawo hama dzababa wangu. Baba wangu vainzi Peter Mukombwe. Ndakapedzisira ndichindoti hama dzavo vanzi dzaimbogandanga here nekuchipunza. Saka kana pane anenge achiwaziva kana kuti hama dzangu dzakateerera, ngavandibatewo panhamba dzinoti 0778 552 899. Please ndapota hama dzangu kana pane anowaziva kanati kana pane akateerera ndibatewo panhamba idzodzi. Ndatenda kustudio 7.
Ndiro kutova nezvenhau yeearthquake yakaitika kuMorocco inorwadza, inoshungurudza ndangaro dzevazhinji kuona vanhu vakawanda vakaparara nenzira yakaita sei. Tinondoti yakamboitika kuma1960s uko. Tiri kuona vanhu vanhasi vamwe vazhinji vari kutsvagwa mukati menyika yeMorocco. Ngatibatanei kunyengetera vanhu vekuMorocco nokuti vari pakaoma. Chiitiko chakaita sechiya chiya chiitiko chinoitika vanhu vasingatarisiwe futi kusina anoziva. Saka izvi zvinhu zvinorwadza veduwe. Ngatibatane nokuvanamatira zvati kunyange nesu tine matambudziko edu, ngativanamatirevo nokuti pasi pezuva panyika paoma. Pane zvinoparadza vanhu kana zvii zvirwere zvinouya zvinouya vanhu vakawanda, mafashamo, madutu mupengo zvakasiyana siyana, hondo kumukirana zviri kupedza vanhu vakawanda. Chero zvavo vatungamiri venyika vazhinji vachindoungana vachizvinhu kakushanduka kwechimiro chekunze. Iri nhau yokuti dzimwe nguva nesuwo pachedu vanhu taakushandisa pfungwa dzenenjere dzedu, harichaiti sekare kuti zvinenge zvakafanana nezvizvi. Dzimwe nguva tinofanira kuti tidzoke pamberi paJehovha.
Masora sei pastudio 7. Ini ndoda kutenda nokuteerera zvangu studio 7 zvikuru. Asi chinhu chinongondigwadza ndechekuti hurumende pache zvayo vanhu vayanga ichiisa pazvinzvimbo. Vanhu vamwari ngatiedze kudero. Kana huri utongi hwokuti munhu anotora mwana wake achimuisa muhurumende, zvavanoti zvitakabva hondo, saka wakangogwira iwe nevana vako. Ende vanotora vanhu vamwe vanhu vatachitonza mazita avo vakangodya mari zvinasa vatobva futi mukadzi iyeye akadzorerwa pakare. Iye zvino mukatarisa kuti mari dzinasa dzese dzakatogwa nehurumende kubva zvavakapinda vanhu pamari atigs vachitora mayusa, hurumende ine chikwereti chemari iyoyo. uye ine chikwereti kumaticha ndokuti kuno kuvanhu vese vari kushanda nokuti mari zhinji dzaifana kushanda muupenyu hwedu dzakatogwa nehurumende amene kuti yakanga ichiisa kupi izvozvo zvinhu zvinogwadza vanhu asi pasure pazvo vanhu vanenge vachitaura kuti pamberi chaunenge uchiti pamberi unenge uchiti pamberi chino kuza vanhu here
mafia general sanyatwe is missing. General Sanyato is missing, so my soldier Arbu demand, especially for Air Force Arbu demand, so that was what the General Wakainde, because General Wakati, Chamisa says Waka will not happy with you. Akama Pinya is unfair. Do Akabata, he teaches us, do I disappear some guru. So they think we don't know, we know. And as soon as the child got the size of Zumba, what those is? It just soon what? The Monty doses, it just soon what? But not in the Chamisa, Chamisa would be in the Papa. And Chamisa must be careful. They are planning to kill Chamisa.
Tankataka Tiranjuda, Vajita Urawa, Puanyatia, Ukuma Purisa, Vajita Ura, Kutwanda, Sunga, Zimba. Ungu waridzemwa vanosungwa asi chakakosha kugadzirisa nyika imbwa ina kana chanombokonzeresa chiro chinzi nechirwere cherebhisi chii chakosha kuti munhu abatwe nerebhisi pano vanhu vanopombwa vachindourawo varipo vachinyarara kuzotaura zvembwa dzerebhisi zvaidi hacho regai mbwa dzitozvifambira zvitori nani asi vanhu vachiprotektwa kubva kumakidnapping nekuti vanhu vakawanda varikungourawa nezvanupiefu kuna kusimbisa zvembwa kuda kusimbisa vanhu vanemburo dzembwa zvavo vasina mhosva yavatadza ngavatanga kugadzirisa nyika nyika inogadzirwa nekutaura kwete nokungotaura kuti varidzembwa havana kana mhosva yavanayo ngavasungi vanhu vari kubata vanhu vachirova vachiuraya ndokubaya mainjekishen avo vese vana jiji charambo vanotaura zimbabwe yakanaka vane chicha vanacho kuzimbabwe vanongotaura hapana zvavanoziva chavanoziva chekuti kunyirira vanhu chete vanhu havana kodzero dzavo muzimbabwe ndozvinongonetsa muzimbabwe chinonzi free and fair election vakataura havachiziva zvese zvavanongoita ndezvekudzvinyira nekumbunyikidza vanhu kubva pamavhoisi avambunyikidza vanhu kumaruzevha vachienda nemasabhuku namadzisha seizvozvo zvinorwadza vanhu vanhu vanenge vachitarisisa kuti zimbabwe ichinji asi nhavasonawo munangagwa rongoti ndiri kuchinja kusvika 2030 yacho inenge yamboichinja vaigona sei vachiri kuno zvipa mavamo 2030 yacho ngotamba nevanhu hapana zvavanomboichinja
Idzo dzanga dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi venyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika kukuduburwa kwehurumende zhinji dzemunyika dzekumadokero eafrica kunonzi kuri kukonzera kusavimbana pakati penyika dzomubatanidzwa weecowas apo ecowas ichiedza kugadzirisa zvinhu munyika dzine hurumende dzakabiswa pautongi nemauto dzinosanganisa burkina faso guinea mali neniger muchikamu chino tinotarisira zviri kuitika muamerica nezuro america yakanga iri mukuchema ichirangarira vanhu zviuru zvitatu vakafa mushure mekurwisa nevanopfurukidza mwero musi wagunyana 11 zuva rave kuzivikanwa nerekuti september 11 mutungamiriri weamerica vajoe biden vakavimbisa kuti hurumende yavo ichaona kuti vanopfurukidza mwero havambowani zvemukana wekuita zvakadai kuamerica zvakare nezuro america yakasvitsa makore makumi maviri nemaviri kubva zvayakarwiswa sezvo nguva yadi yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa nezuro vakazivisa makurukota matsva ehurumende yavo vanhu vazhinji vari kushora makurukota akasarudzwa navamunangagwa vachiti vazhinji vavo vakatadza basa iri kare asi bato riri kutonga rezanupf rinoti veruzhinji vanofanirwa kutenda vamunangagwa nekuti vakasarudza makurukota anoziva basa sangano rejustice for children rinoti panofanirwa kuitwa zvinhu zvizhinji kumisa nekudzikisa uwandu hwevanasikana vari kuwanikwa vari vadiki. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Wande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.